Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi kuri musi wemugovera mbudzi 28, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kuulawayo uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muusungwa kusvika nemuvhuro mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa zvakare mberi nekuti mutongi wedare haana kuenda kudare. Asi mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vanoti sebato varwadzikana zvikuru nekusauya kudare kwemutongi sezvo mukana wekubvisa mari yechibatiso uchipiwa munhu wese nebumbiro remutemo. Makurukota anoona nezvemukati menyika dzeSouth Africa neZimbabwe nezuro vakaita musangano pamuganhu wenyika mbiri idzi weBelt Bridge wekuziya nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nemuganhu mukuru uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kuulawayo uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuvhenekwa kwevanhu mazana mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 907. Pavanhu ava makumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 39 vanhu vari mudunhu reulawayo kuchiti Mashonaland West iine vanhu makumi maviri kuchitiwo gumi nevana vari kumateveleland South. Harare ine vanhu vashanu, Manicaland vashanu, Mashonaland East vanhu vatatu kuchitiwo matunhu emasvingo nemateveleland North aine vanhu vatatu vatatu. Vanhu vose vakabatwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Uwandu hwevanhu vakafa vakakwira kusvika pamazana maviri nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 275. Mwedzi uno wega dunhu reulawayo rave nevanhu makumi maviri nevana vafa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakakwirawo nezuro kusvika pazviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe negumi nevana kana kuti 9714. Vanhu vapona vasvika pazviuru zvisere nemazana mana nemakumi manomwe kana kuti 8470 mushure mekupona kwevanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu neimwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 61,775,000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vafa nacho. MuAmerica chete vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa vachidarikawo zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 264,000. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muchizarira kusvika nemusi wemuvhuro apo vachazoziva kana vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa mberi kumusi uyu. Gweta ravaMafume vatonderai Bhatasara vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti mutongi anga achifanira kunzwa nyaya iyi anove amai Bianga Makwande haana kukwanisa kuenda kudare nhasi izvo zvazoita kuti mumwe mutongi wedare ramagistrate aendese mberi nyaya iyi kumuvhuro. Vamafume ava vari kuHarare Remand Prison pari zvino vakasungwa nemusi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuita zveuori neboka reSpecial Anti-Corruption Unit kana kuti SACU, vachipomerwa zvakare mhosva yekushandisa ofisi yavo zvisiri pamutemo kubudikidza nekuwanisa hama dzavo nzvimbo dzekuvakira dzimba mumusha weWesley muHarare. Ngatinzwei hurukuro yataita navabhatasara pamusoro penyaya iyi.
Nhasi range riri zuva rekuti vamafume vapihwe mutongo wavo maererano nechikumbiro chavakaisa kudare remagistrate court rekuti vatongerwe vachibva kumba. Asi hazvina kuzofamba saizvozvo nokuti mutongi havana kuuya. Tatozotaurirwawo nemumwe mutongi achiti ivo mutongi venyaya yedu vabatikana nemaemergency measures anoenderana nezvekushanda kwavo. Saka izvi zvinoreva kuti vamafume vanotopedza wekendi inei vari kuchitokisi kuri mandu kutanzetinozodzoka nemusi wemandu.
Saka matambira sei chiitiko ichochi tichiona kuti nezuro zvakare mutongi akati haasi kukwanisa kupa mutongo wake nokuti nguva dzanga dzapera.
Zvinonetsa kuzvitambira ende pave nekutsumwa kukuru pesari kubva kuna ivo Mr. Mafume, nekuti kunzwisisa kwedu kwemutemo ndekokuti nyaya dzebheo inyaya dzinonzi dziri ejendi dzofanwa kuti dzitongwe ipapo ipapo kana zvichibvira. Saka kana takatarisira kuti semunhu akasungwa nemusuwe Wednesday nhasiwo anofanwa kunga achigurirwa mutongo wako, zvisinei nekuti mutongo wacho unenge wakamira sei. Chatanga tikuda ndechekuti tinzwe mutongo, zvinoitawo kuti tozoona kuti tingaite sei pamberi apo, zvakanangana nekuti mutongo unenge wabuda sei.
Saka mune matanho amuri kutora here kana kuti maakungomirira musi wemuvhuro?
Pari zvino hapana matanho anokwanisa kuti atorwe, kwaakutongomirira musi wemuvhuro toona kuti tinofamba sei. Asi tinovimba kuti muvhuro tinogona kuwana mutongo unotifadza.
Saka iye zvino vamafume varipi?
Vari kuremand prison paiva Newlands apo kana Enterprise apo.
Saka vari kutiwo nemamiriro akaita zvino?
Vamafume havasi kufara nemamiriro akaita zvino kunyanya nemhosva yava kutopomerwa iyoyi. Imhosva yavanoona kuti haina kana zvinobatika huno ungave humboo, inyaya yekutongoumbiridza zvichienderana nenhau dzematongerwo enyika idzi dzepolitics, dzekuti pane vanhu vanoda kuti vave pachigaro cheumeya. Saka kunonoka kwatozoita kugurwa mutongo kutowedzera kuti vatsumwe zvikuru nemafambiro ari kuita nyaya yavo iyoyi.
Havanga vari gweta riri kumirira meya weguta reHarare vaJacob Mafume vatonderai Bhatasara vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai Biti vaudza vatori venhau nhasi muHarare kuti sebato vari kushungurudzwa zvikuru nemabatirwo ari kuitwa nyaya yavamafume, vachiti kubvisa mari yechibatiso ikodzero inofanirwa kupiwa kumunhu wese nekuti iri mubumbiro remutemo yenyika. Makurukota anoona nezvemukati menyika dzeSouth Africa neZimbabwe vaAaron Motsoaledi navakazembe kazembe nezuro vakaita musangano pamuganhu wenyika mbiri idzi weBeit Bridge wekuziya nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nemuganhu mukuru uyu. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Zire mukati meSouth Africa rinoti nyaya dzakazeiwa pamusangano uyu dzinosanganisira hori uyewo nzira dzingatorwa mukugadzirisa chipitipiti pamugano uyu panguva yezororo reKisimusi mwedzi unotevera.
Corruption and corruption by government officials on both sides of the border, especially at Bay Bridge.
Hurukuro dzedu dzaive dziri maererano neuori hwatagara tiine ruzona rwekubvira kare huri kuitwa pamuganhu nevashandi vekumadivi ose muganhu weBay Bridge. Naizvozvo takaisa vanhu vanenge vachizoferefeta uori uhu.
VaMotsoaledi vakati nyika yavo neZimbabwe dzakazeyawo nyaya yekushomeka kwevane ruzivo rwehutano pamugano apa, avo vachazoongorora kupararira kwechirwere cheCovid-19 kana vanhu voenda kana kubva kuzororo.
reason that this meeting was convened was because we know that every December there's an upsurge of people through the borders, especially
Dambudziko guru ratakatarisana naro pamuganhu webed bridge nderekushomekwa kwevanhu vane ruzivo rwekuongorora chirwere chaCOVID-19 kuvanhu vanenge vachipfuura nepamuganhu uyu.
Vakaenderera mberi vachiti vachaita chirongwa chekuzivisa ruzhinji kuti hapana vanhu vachabvumidzwa kupinda muSouth Africa vachishandisa muganhu weBide Bridge kana vaine chirwere cheCOVID-19.
Christmas period, people want to be home with their relatives, but that does not mean that we are going to be relaxed.
Tinoziva kuti vanhu vakawanda vachada kuve nehama dzavo pazororo rekisimusi. Naizvozvo vanhu vanofanira kuchengetedza mitemo yakatarwa yekuti chirwere cheCOVID-19 chirege kupararira, nekuti hapana munhu achazobvumidzwa kupinda muSouth Africa kana achinge awanikwa ane chirwere ichi.
Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti musangano uyu hauna zvaunoreva sezvo makurukota aya asina kutaura pamusoro pekudhura kwemagwaro anoratidza kuti munhu avhenekwa COVID-19 uyewo nenyaya yemapemiti.
Zvinhu zvatinanga tichitarisirawo kuti zvive zvinotaugwa inyaya yokuti mitengo yemagwaro eCOVID ingadzisiwa sei, nokuti pairi hapairi kudhura, matesti acho ari kudhura. Saka nyangwe tisingakurudziri zvedu uori kunenge kuchiitwa navanhu, asi tinenge tichifungawo kuti maybe hurumende dzedu dzinenge dzifanira kutarira nyaya yekuti mari dzamagwaro acho ekorona wokutestiwa ingadzisiwa sei kuitira kuti vanhu vedu vanotambudzika vakwanise kufamba zviri nyore.
Vanoti vamutsoledi navakazembe vangadai vakataurirawo pamusoro penyaya yekunetsa kunoita kuwana magwaro ekufambisa, uyewo anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kushanya kushanda kana kugara muSouth Africa.
Chechipiri ndochokuti mapassports anowanza kushayikwa magwaro okufambisa, zvikuru sei kumaZimbabwe anenge achida kuuya kuno kuSouth Africa. Saka ndezvimwe zvinhu zvatati tichifungidzira kuti hurumende mbiri idzi dzingataurirana sei kuti zvingafambisiwa sei, vamhanyise kubudisa kwamapassport, nokuti vazhinji vano ya kuSouth Africa ari maZimbabwe na havasi vanhu vanouya kuogara muno.
Vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinopinda muSouth Africa nekuda kwenhamo, naizvozvo zvinofanira kurerutsirwa panyaya iyi.
Vanhu vanongouyawo nokuti kune dambudziko rokuti chikafu muzvitoro chinodhura. Vanhu vanouya vachiuya kuzvipatara zvokuno nokuti zviri nyore kurapiwa uri muno muSouth Africa pane kurapiwa uri kumusha nokuti zvipatara zvino dura. Saka pane zvizhinji zvinokonzera vanhu kuti vauye kuSouth Africa, saka zvinenge zvichida kungorerusiwa.
Vaenderera mberi vachiti hurumende mbiri idzi dzingadaiwo dzakakurukura nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa mhuri yeZimbabwe muSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Nyaya yekurobwa kana kuurawa kwavanhu vanenge vachifamba pana matrucks kana kuti nemagonyeti muSouth Africa inyaya hombe, haifaniri kungosiiwa yakaiti chawisa mapurisa namasoja mumigwagwa. Hazvina zvazvinonyanya kubatsira, nokuti ukazvitarira kazhinji zvavane nguva zvichiitiwa, makore mana ese vanhu vachifa, matrucks achipisiwa.
Vamutseledhi vakazivisawo kuti mapurisa, mauto pamwe nevashandi vemubazi ravo vari kushanda vari pamuganhu wokudzorera zvizvarwa zveZimbabwe kumusha zvinenge zvapinda munyika mavo zvisina magwaro. Nemusi wechipiri mauto emuSouth Africa akadzora vanhu vaibva kuZimbabwe vanopfuura zana vakange vachiedza kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo. Kutanga kwegore rino hurumende yeSouth Africa yakaisa fenzi pamuganhu wayo neZimbabwe kuitira kuti pasave neanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo, uyewo kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe panyaya iyi sezvo tatadza kubata vakazembe kanawo vekumuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichavhura miganho yayo kusanganisira weBide Bridge musi wa1 zvita unove svondo rinouya mushure mekuvharwa kwemwedzi yakawanda semamwe ematanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Na Sangano reNational Blood Services Zimbabwe nezuro rakaparura urongwa hwekuunganidza ropa mudura raro richiti pazororo rekisimusi ratarisirwa nenyika kunodiwa ropa rakawanda zvikuru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparura chirongwa ichi nechishanu, mutauriri weNational Blood Services Zimbabwe, Muzvare Esther Masunda, vakati zororo rekisimusi rinetsaona zhinji, madzimai anoda kusununguka anowanda, pamwe nezvimwewo zvirwere zvinoda kuti munhu apiwe ropa ndizvo zvakavasunda kuti vaparure chirongwa chekuunganidza ropa ichi. Muzvare Masunda vakatiwo, kunyange zvazvo vanhu vari pakurwisana nechirwere cheCOVID-19, kuwanikwa kweropa rakakwana kwakakosha sezvo zvichibatsira upenyu hwevamwe, vakati vari kutarisira kutsvaka ropa rinosvika mapainzi zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 9750 units rekushandisa kubva pari zvino kusvika panoperera zororo remunandira.
Nguva iyoyo inosangana netsaona dzakawanda, kunosangana futi nevanhu vanenge vachizvara muzvipatara uye nemamwe nezvimwe zvirwere zvinenge zvichida kuti munhu apiwe rupa. National Blood Service Zimbabwe takaparura nezuro kuti pafestive season tinenge tine maprogram akaita sei anokwanisa kuti munge mune ropa rakakwana muzvipatara memuno muZimbabwe. Target yatakatarisana nayo yekuti tikwanise kunge tichipa zvipatara ropa ravanenge vachida anoita 9750 units of blood.
Muzvare Masunda vakatiwo National Blood Services Zimbabwe ichange ichitsvaga ropa nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kuenda kudzisvondo nekumwe kunounganiwa kuti vakwanise kuwana ropa rinodiwa. Vatiwo sangano reNational Blood Services Zimbabwe riri kukumbira veruzhinji kuti varibatsire neropa remhando yeBlood Group O sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya.
Mablood group anenge vana blood group o mablood group anowanzo kunge achishandiswa nezvipatara zvakanyanya, saka tiri kukurudzira kuti vaya vanenge vane blood type yeblood group o vange vachikwanisa kuti shanyira kunzvimbo kwatinenge tiri kana kuti kumaclinics edu anenge ari kunenge kune mabranch edu, nekuti blood group o iblood group rakakosha, iblood group rinoshandiswa nemahospitals akawanda. Saka
nyanzvi munyaya dzezveuta ano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive neropa rakakwana panguva dzakadai sezororo rekisimusi kuitira kuchengetedza upenyu hwevamwe.
Ropa ndo chimwe chezvinhu zvakanyanya kukosha zvikuru muupenyu huno pakurapwa kwevarwere. Tasvika zvino munguva yemafaro, nguva yekisimusi, nguva yatinofamba tichimhanya-mhanya tichienda kwese, tsaona dzinowanda pamugwagwa, vanhu vanorasikirwa noupenyu zvikuru. Asi vamwe vanongorasikirwa neropa vosvika kuzvipatara ropa raakupera. Vanhu ivavo kuti vaite zvakanaka vanotoda kuwedzerwa ropa. Ropa harigone kugadzirwa mulaboratori kana mufactory zvatinoita imwe mushonga. Ropa toda kuwanikwa kubva kune vamwe vanhu vanenge vadhoneta ropa ravo. Saka tinokurudzira zvikuru kuti nguva ino yemafaro ngatipei ropa, blood bank rigare rizere neropa.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rinowana ropa rekuisa mudura reropa kune veruzhinji vanopa pachena, uye rinoita zvirongwa zvekufamba richitsvaga ropa iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. National Blood Services Zimbabwe inotiwo kupa ropa kunochengetedza upenyu hweavo vanenge vachida ropa. Asi gore rino nekuda kwechirwere cheCOVID-19, vamwe vanoti tarisiro yekuwana ropa rakawanda inogona kudzikira zvichienzaniswa nemakore adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu
chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki ari kuita iye mabasa ekubatsira vanasikana nevamwewo mutsika nemagariro imo muno muAmerica.
Ini ndinonzi Michelle Makai, ndogara kuMinnesota. Mabasa andiri kuita muno muAmerica kushanda nevana vechidiki, ndine program yandinoita inonzi Young Catalyst, tinotaura about my social issues, my relationships, edza kuvaka nawo kuti tinzwisise kuti tiri vana vekuZimbabwe. Saka kana tauya kwamakungwa hatifane kungobudirira tiri muno, asi tofanira kuziya kwatakabva tidzokere tivake nyika yedu, nekuti hakuna umwe munhu achatiitira tichadzokera kumba kunoita zvinhu izvozvo. Ndo passion yangu yandinayo yekushanda nevanhu vechidiki, ndosaka ndakacreata platform iyo inonzi Young Catalyst. And then ndine website yangu inonzi Black Reina. Black Reina zvichireva Black Queen. Iwebsite yangu yandinogadzira magumbezi, ndinoruka magumbezi acho ndega nemaoko. Saka ndotengesa magumbezi and ndinotengesa chinhu jewelry nezvinhu zvakadaro.
Chii chakaita kuti ufunge kuti utange mabasa aya semudzimai wechidiki?
Ndakaona kuti pane need yekubatsirawo vamwe vana vechidiki. Chimwe chinhu chandina kutaura chandinoita futi maYouTube videos. Saka ndinotaura zvinhu zvinenge marelationships kana kuti zvinhu zvati tinosangana nazvo muupenyu. Nekuti voice yedu rechidiki is very important, and kana zvinhu zvichibva kune umwe munhu wechidiki uchinzwa vamwe vana vechidiki, zvinobatsira umwe munhu. Nekuti umwe munhu anenge achinzwa kana munhu weweji yangu achikwanisa kutanga business kana kuti kana achikwanisa kuenda through my trials akadai, so achikwanisa kuita overcome them, then indokwanisawo.
Zviri nyore here kuti semusikana wechidiki sechizvarwa cheZimbabwe urarame imo muno muAmerica? Pane zvinhinga mpinyi zvamunosangana nazvo here sevadzimai vechidiki?
Zvakawanda zvatosangana nazvo, nekuti kwatobva tiri vanhu vane tsika yakasiyana nekunoku. Saka patinouya kunoku, zvinhu zvinotisiyanei ndichana. Sekunge inini pandakabva kuZimbabwe kutransitiona kuya muno, humbimbi ndoga huri muno muAmerica ndochimwe zvinhu chakandinetsa. Nekuti kuZimbabwe tanga tichingomirirana, but munomu kuve social nevanhu changa chiri chinhu chinonetsa. And that's another thing chakandiita kuti ndiite platform iyi yeZoom, nekuti kune vamwe vanhu vasina vanhu vekutaura nawo. Ndakafunga tikagadzira platform iyoyo vamwe vanhu vasina vanhu vekusangana nawo, vasina shamwari, vasina munhu wekuudza zvaanenge achienda through, anokwanisa kuyo paplatform ipapo achitaurawo zvinhu zvake zvaanenge achitambura nazvo. Saka iyo nyaya yesocialization ndo imwe yanga iri challenging kwandiri. Then kunewo nyaya yemarelationships, nekuti kune avanoti masocial rules avanayo when it comes to marelationships. Saka difference yacho yekuZimbabwe yekuti kana mukomana achingokuda unotongoziva kuti mukomana anokuda, but kuno kune marules akasiyana siyana zvimwe zvinhu zvaunofanira kunzwisisa musati mapinda mumarelationship. Ndosaka takagadzira futi platform iyi kuti tinyatsonzwisisana kuti zvii zviri kuitika.
Vanenge vachida kuona mabasa auri kuita iyi vanokuona papi?
Vanokwanisa kundiona paInstagram, zita rangu rinoitwa Michelle Makai. PaYouTube tinoita maYouTube video futi rinonzi Michelle Makai ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu.
My thing.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera unouya tichikupai chimwe chirongwa chakadai. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives. Umo nhasi tiri kuita hurukuro navaClarice Maduku, vanove mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, tichitarisa zviri kuitwa nesangano ravo mumazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba.
Ndoda kutenda mugoma Jonga nekutipa mukana wekuti tikurukure. Tingati isu seve Platform for Youth and Community Development tiri kufambirawo mberi nechirongwa chemazuva 16 ati kutaura nezvegender based violence muchirongwa chinozivikanwa nekuti 15 days of activism against gender based violence. Musoro wendaa watiri kuhamba nawo gore neri wekuti Orange the World Fund, Respond, Prevent and Collect. Isusu takausimbisa nekuti tinoti together we can defeat shadow pandemic, nekuti dambudziko re-COVID-19 nemalockdown anga achiitika kubvira muna March kusvika pari zvino aunza dambudziko rakanyanya kukura ratinoti ranyanya kuwana mukana nekuda kwemalockdown nekuda kwe-COVID. Saka tinoti COVID-19 yaunzawo rimwe dambudziko rakaita serakahwanda regender based violence. Mastatistics muZimbabwe nepasi rose enyaya dzekurwisana mudzimba, enyaya dzekurwisana pakati pevanhurume nevanhukadzi dzainya kusimukira, tingati muchirungu there has been an increase in cases of gender based violence.
Saka imi sesangano zvirongwa zvipi zvamuri kuita munguva iyo ino?
Se Platform for Youth and Community Development tiri kuita zvirongwa zvakawanda wanda. Musi wa 25 wangarizwa kutanga tanga tiine programu tati launch, patati chiudza nyika yose kuti tichange tichifambisa chirongwa chedu nenzira ipi pakurwisa gender based violence. Tine zvirongwa zvatakatara zvinosvika tingati 7 zvinosanganisa kuti tichange tichitamba mabhora atinoti netball anongotambwa nemadzimai chete, achitambwa nevasikana magirls nevakadzi vechidiki vatinoti young women. Toitazve mikana madariro atinenge tichiita ekuti madzimai anenge achigara pamwe achikurukurirana nyaya dziri kuitika mudzimba dzavo kana munharaunda mavanogara atinoti women hearing. Tiri kuita zvakarezve tine vatinoshanda navo muno muchipinge mune mawadzi 38 isu tinowanikwa mumawadzi 25 tinenge tichiita atinoti maclubs. Vatinoshanda navo vanenge vachiona maclub avo vachifamba vachibatsirwa vamwe vari munharaunda vatinoti vari vulnerable, sekunowachira hembe kune vaya vanenge vakaremara kana kuvhakachirawo vechikuru vatinoti aged members of the community, kuvabatsira kuvabikira chokudya, kuvagezera mbatya dzavo nekugadzira mayadhi avo nozvanga zvichitoitika. Tiriita zvemaprogiramu ema-turn up ekufamba munharaunda tichionekerawo kuti isu sevechidiki tinokwanisa kuita zvinhu zvinoita kuti nharaunda yatinogara inge ichienderera mberi. Musi wesondo mangwana tichange tichiita yatinoti March, tichanoenda kuwadhi 28 kwamabee. Ndiko kwatakanyanya kuwana kuti mastatistics akawanda ekuti tine vana vazhinji vakasiya zvikoro. Zvekuri kutaura kuno palockdown chete apa tine vana vataona muwadhi iroro vanosvika 117 zvinotyisa, vakatosiya chikoro nekuda kwekuti vakatoita pamuviri kana vakanoroorwa. Tozoita zve atinoti madoor to door ekuti nechii vatinoshanda navo tirichienda mudzimba dzevabereki dzevavakidzani tichiedza kuvati vazwisise kuti nyaya iyi yemazuva gumi nematanhatu iri kufambiswa sei, iri kubatsira sei, uyezve tichivataridzawo nekuvadzidzisa tsika nemagariro nekunaka kwazvakaita kunge vachikwanisawo kunge vachitaura zvinoitika mudzimba dzavo kuti vaone rubatsiro. Then tichange tichiitazve atinoti macommunity meetings pachirongwa ichocho. Ndo mapurogiramu atinenge tichifamba nawo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamadhuku kuwana nguva yekutaura nesu. Tinotarisira kuti muchange muchiita zvakawanda tichitaurawo nemi zvakare mukati mechirongwa ichochi chemazuva gumi nematanhatu.
Ndoda kutenda mugoma Jonga nekutipa mukana wekuti tikurukure.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kuulawayo, uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichinyika yose. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muusungwa kusvika nemuvhuro mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa zvakare mberi. Sangano reNational Blood Services Zimbabwe nezuro rakaparura urongwa hwekuunganidza ropa mudura raro richiti pazororo reKisimusi ratarisirwa nenyika kunodiwa ropa rakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa nhau dzedu, munokwanisa kunzwa nhau pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.